manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 28, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chanjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhanyare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu remashonaland west vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP okurudzira vatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhanyare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano pamwe nekuremerwa kwemotokari munguva ino yezororo. Mwaka wezororo muZimbabwe unozivikanwa nekuwana tsaona dzemumugwagwa dzakawanda munyika zvikuru nekuda kwekumhanya zvakanyanya kuneta kwevatyairi uye kutyaira vakadhakwa. Sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rinoti vanhu vashanu vanofa netsaona zuva rega rega mumigwagwa yemuZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau mushure mechirongwa chekusimudzira kuchengetedzwa pamwe nechenjedzo pazororo pachiteshi chikuru chemabhazi muHarare chembare mukati mesvondo rino, vakati vanhu vanofanira kungwarira pamigwagwa kuitira kudzivirira tsaona. Mutauriri wemapurisa nyika yese vaPaul Nyati vakaudza Studio 7 svondo rino kuti mapurisa akagadzirira zvakakwana mazuva ese ezororo iri kuchengetedza mitemo mumigwagwa nekubatsira vafambi. Chero zvazvo nezuro mapurisa akazivisa kuti huwandu hwevanhu vafane kukuvara mutsaona dzemumigwagwa zororo rino hwakaderera pane hwegore rakapera. Vanoramba vachikurudzira kuti vanofamba vangwaririre pamigwagwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rinomiririra vafambi reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Zvizhinji zvatiri kuona zvinyange zvichitora nzvimbo mukati memigwagwa yedu panguva ino yezororo. Tikatarisa mitengo yamabhazi yakakwira zvinorwadza. Nzvimbo dzadzichiita $5 dzimwe dzaakutosvika $10. Papachiita $10 pamwe pakutosvika $15 kana kuti $17. Nepapachiitawo $15 zvaakusvika $25 zvichingoenda zvakadaro.
Chamungati chiri kunyanya kukonzera izvi chii?
Zvizhinji zviri kukonzerwa ana matau dzatinoti mahwindi pamwe chete nekusanganisira mapurisa, sezvo mapurisa vanenge vakakwidzawo mari yavo yechioko muhomwe. Mukatarisawo kuno kumaoperators navo vanenge varimo munyaya yekukwidzwa kwamabhazi iyoyi. Nokudaro mitengo yetirona kutiko yakwira zvakanyanyisa.
Ko, hurumende inenge imirewo papi zvese izvi zvichiitika izvi?
Apa hurumende ndiyo yatiuraya, sezvo vamwe vamiriri vehurumende ndivo vatovaridzi vamabhazi. Motikari zhinji kana mabhazi mazhinji ari kutotakura zvakadarikidza mwero. Tine vanhu vakati kuti vatingati vashaikira minjodzi yemimigwagwa yaitika apo neapa. Zvakare izvi zvaita kuti zvisiye vanhu vazhinji vane mavanga nokuda kukukuvara kwavanenge vaita mutsaona.
Nezuro mapurisa aiti vanhu vafa mutsaona pazorora pavanga votopfuura makumi masere nechidimbu. Zvave papi?
Tikatarisa tine tsaona dzakaitika apo neapapo. Zvikonzero izvi zvinogona kusanganisira kuipa kwemigwagwa yedu, kumhanyisa zvakanyanyi zvakadarikidza mwero, zvikuru sei kunenge kuchiitwa navachairi vedu. Vachairi vanofamba vachinge vakadhakwa. Zvimwe tinoona kuti vanenge vakatakura zvakadarikidza mwero, zvinozoita kuti kana tavo votadza kuikondrora zvakanaka.
Kurudziro yenyu yoti kudii?
Tichati kungokurudzira kuvachairi vedu ndezvokuti ngatirambei tichifamba zvakanaka kuti tideredze njodzi dzedu dzinenge dziri mumigwagwa. Kune vachairi tiri kuti regai kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara, sezvo kune dzimwe nzvimbo dziri kunaya panguva ino yezororo. Tiri kuti kuvachairi vedu zvakare, chengetedzai upenyu hwenyu, mochengetedza zvakare upenyu hwavamwe, kusanganisira midziyo yakaita sedzimotikari dzatinenge tichishandisa. Tiri pamusoro pepapa, regai titi hurumende, muripo kuchengetedza upenyu hwedu nokutirwira panguva dzose.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association, vaPaul Makiwa, vari parunare kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari vari kunyunyuta ava vanogara munzvimbo yaimbova pasi paishe dandawa vanova vatsvaimanyepa, asi nzvimbo iyi yava pasi paishe chundu vanova vaabel basera, zvichitevera mutongo wedare rekukariba mushure mekunetsana kwemadzishe aya panyaya yemuganho wenzvimbo dzavanotonga. Vaviri ava vanga vari nemakore gumi nerimwe chete vachinetsana nekuda kwemuganho wenzvimbo dzavo. Asi dare ramajistriti mukariba rakapa mutongo nguva pfupi yapfuura wekuti nzvimbo dzenyamakate nedzimwe dziri kumakute dzave pasi paishe chundu. Zvichitevera kuiswa kwedunhu ravo pasi paishe mutsva, mumwe sabhuku wekunyamakate vaClemens Mapisaunga vanoti vanga vajaira kuremekedza zuva rechisi nemusi wechishanu, asi vave kumanikidzwa kucherechedza zuva iri nemusi wechipiri.
Mazuva edu echisi akatosiyana zvachose neamambo chundu.
Mumwe mugari wekuvillage 9 vatatenda mapfumo vanoti vave kutarisirwa kuchengetedza dzimwe tsika dzekukumbira mvura, izvo vanoti pasi paishe dandawa zvaingoitwa nevanhu vashoma vanoita zvechivanhu uye hapana chavaibvisa. Asi mumwe mugari wekumakute vaRonald Dzingai vanoti vari kufara sezvo mitongo yaishe dandawa yanga yakaoma uye vachida mari kana munhu achida kumhanara mhosva. Ishe dandawa vanoti vari kupikisa mutongo wedare raMajor Street vachiti hazviite kuti vaganhurirwe nzvimbo yavo kubva pasichigare, vachiti ishe chundu vakatouya vachibva kuZambia. Asi ishe chundu vanoti vanomira nezvakabuda mumatare. Patabvunza kuti miganho yenzvimbo dzinotongwa nemadzishe inotarwa nani, mudziti wehurungwe vaEndrew Tizora vakati pane magwaro anoratidza nzvimbo idzi asi dzinogona kuchinjwa kana pane zvikonzero zvakasimba zvine chekuita netsika nemagariro pamwe nekukurisa kwenzvimbo.
Mabheba pachaimu chaimu. Odo kana paine nzimbo nomari vanhu vakabvaka vanhu pavagere hapaso pavanga vai originari. Saka panoita dzimwe nzvimbo dzine chekuita netsika dzine vakatama kare. In terms of the ritual component, vanofanirwa vanopanana mikana kuti nyangwe geographically and legally kusiri kwamambo A asi kana nzvimbo iyoyo inoda kuchivanhu chinoda iye vanofanirwa kupanana mikana yekuti zvinhu izvo zviitike asi munhu achitonga ari within a geographically defined area.
Nyaya dzekunetsana kwemadzishe pamusoro pemiganho munzvimbo dzavanotonga dzinonzi dziri kuitika mumatunhu akawanda munyika. Nyaya idzi dzinonzi dzinosanganisira kurwira umambo kwaIshe Chirumhanzu, Ishe Bhinga, Ishe Bota kuzaka, Ishe Samambwa kuzhombe, Ishe Negove kumberengwa, Ishe Manyezwa kuLupane, Ishe Mashayamombe, Ishe Chikwanda nedzimwe dzakazoperera kumatare mushure menguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mutlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Praxedes Banda vanogara ivo muguta reDallas kuTexas imo muno muAmerica vachiita ivo mabasa ekuimba uyezve vachibatsira nherera nevanoshupika kumusha. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Titsanangurirewo kuti My Banda Music ndiani, makatanga sei kuita zvekuimba izvi?
Aiwa, My Banda Music ndini zvangu. Ini ndakatanga kuimba ndiri mwana mudiki. Ndiri mukwaya namai vangu. Mai vangu ndovanga vari choir director. Saka ndakabva ndangotanga kuimba ndiri mudiki, ndikatanga worship ndichiri mwana mudiki chaiye. Pandakazororwa ndakaramba ndichida kukontinya nezita rangu rekuzviti Pam kana kuti Praxedes. Asi vakadzi vemuchechi manje, takambopinda AFM kuno kuDallas. Kudhara apa ndandatove mukadzi wemunhu manje, ndanda ne 2 years ndarorwa. Andopa vakatanga kuti My Banda, My Banda. Ndichiti ndakuda kuti ndikwire pastage My Banda, My Banda tatinene kovanava kuchiko. Ndonzi Pam. Ndikangonyora kuti Pam pabepa ravanenge vati tipe title, ndonyora kuti Pam, ivo anorichinja voti My Banda. Saka ndakazongopedzisira ndanhingirikina ndazongoribvuma zita rekuti My Banda. So now makore azopfuura ndakabva ndatongotanga kungonzi My Banda Music. So ndokwakabva title iyo yekuti My Banda Music ikoko.
Munoimba mimhanzi yemusambo upi?
Ii, ndinoimba yechitendero. Dzimbo dzechikristu ndo dzandinoimba. Ndo dzega dzandinoimba. Ndikati ndiri kuda kuita rombo kana kuti kurekoda song, ndinongoita dzechitendero chete.
Munozvinyorera mega here kana kuti zvinofamba sei?
Dzimbo ndonyora ndega. Mheno zvazvinongoita so, Mwari vanenge vanguuyiwo mumwoyo mako unongoona watove nesongo. Ndogona kumuka makuseini ndichitoimba rumbu. Kana kuti ndiri kuhope ndikanga ndichiota rumbu, ndinobva ndatopepuka. Ndikakwanisa kupepuka ndobva ndatongotora panhu pekutongoti ndirekodhi, ndobva ndatorekodha. Makuseini achona iwaya ndotodainza mwana wangu kuti huya kustudio, totogara pasi totoita songo.
Mune mimhanzi mitsva here yamunayo pari zvino yamakamirira kutsikisa kana kuti zvakamira sei?
Pari zvino ndine rumbo runyowani rwandaka releasa 5 days ago. Saka inonzi Anondichengeta ndoinyowani yandinayo. Yandakaita tisati taita Anondichengeta ndakaiita naBaba Harare. Saka dziri tundo dzandingati ndo dzimbo dzangu dzinyowani idzodzo.
Makatoshanda naBaba Harare vachinja musambo here kubva kuchiti uyezve zvanga zvakamira sei ipapo?
Ndakatoshanda navo vatochinja. Saka pandakazoenda kuZimbabwe Baba Harare vanga vatochinja musambo. Ndokubva ndaenda kustudio navo. Singa ndo number 2 kana kuti number 3 nitwakanga vaita naTekshua Zama. Ini ndakazodzikisa imwe songo navo yatakadzikisa naBaba Harare kari kutonetsa mazuva ano. Ndakafara sere kukwanisa kushanda naBaba Harare.
Ruyo rwacho runonzi chii?
runonzi Mighty God.
Tombo dzokera yedu mataura imi kuti munogara muno muAmerica kuTexas asi munopota muchimboenda kumusha kuZimbabwe. Pane mamwe mabasa amurikuita here ikoko kuZimbabwe?
KuZimbabwe ndinoita zvenherera neshirikadzi. Ndikati ndatove nemakore 16 ndichibatsira vana nherera neshirikadzi. Kungovabatsirawo kunyanya maschool fees evana. Pandi ndotori nevana vakatowanda vakatograduata. Umwe wacho anonzi Chadwick iko zvino zvaakutogara kuJordan. Akatopedza akatoenda kuengineering akaita aircraft engineering. Saka ndozvimwe zvinhu zvandonyanyofambira mukangondona ndisenda kuZimbabwe spirit. Ndinenge ndichienda kunherera dzangu. Asi pari zvino hatisati tatora vana vanyowani. Chirongwa chatina chomuna March pandiri kuenda. Kuenda kunotora vamwe vana vanyowani.
Vana vamunenge muchivasarudza sei munoshandira munharaunda dzi?
Pekutanga ndakatanga ndataura nechikoro chainzi Cranbourne nekuti kwakuna mufundisi angari kuchechi kwasisi vangu. Ndakangotaura nyaya yangu zvikanzi ndotori nevana vakomana vari kutodawo maschool fees vari kuCranbourne. Ndikati ndava kuvaona. Saka ndakatanga ndatora vana kuCranbourne, Cranbourne boys aye. Saka ndakatanga ndatora vakomana, I think vanga vari about 15 boys. Ndova ndakatanga ndatora. Gore rakazoteera racho ndakazoenda kuApeway. Saka nzvimbo yandinowanza kutora vana sterek kuApeway ndokuna PA wangu vanonzi Pastor Fusire vandinoshanda navo. Ivo vanogara kuApeway. Saka ndokwatinowanza kutora vana ikoko.
Vanenge vachida kuona mabasa amunoita kana kunzwa mumanzi wenyu vanokubata ipapi?
Vanokwanisa kundiwana paFacebook. Peji rangu rinonzi My Banda Music.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mplanganya huye, ndiri muWashington.
Iko zvino tokupai chirongwa, upenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nevamwe amai vasina kuda kudomwa nezita vari kuMhondoro Mubayira. Avo vanoti vakatarisana nenzara nenyaya yekuti chikafu hachisati chauya munzvimbo mavo chavakavimbiswa nehurumende, kunyange hazvo kune manga matunhu chiri kunzi chiri kugoverwa. Ngatinzwei vachitsanangura nezvedambudziko riri mudunhu mavo.
Chikafu chakauya, chikafu changa ndo chakauya muna Julai. Up to now vanhu havasati vatambira.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa kuti munge muchisvika nguva ino musati matambira, tichinzwa hurumende ichitaura kuti iri kugovera chikafu?
Panguva yapfuura takambonzwa zvichinzi zvanzi transport, hapana transport, asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vabhadhara, asi chikafu chacho chisiri kuuya. Zvokuti taitodai tabhadhara zvedu chikafu chiuyi vanhu vadye.
Saka mati masvitso here kuhurumende chikumbiro chenyu chekuti munogona kubhadhara muwane chekutakurisa?
Vakuru vamwewo vataimbochemera uchingotaura senyaya vakazosvisa. Hazi zvakazonzi vanhu munogona kubhadhara. Saka kune vamwe vakabhadhara vari kune imwe saizi chakauya. Handina kunyatsonzwa kuti vakazobhadhara mari, asi chakauya chikatambirwa kwasviba vanhu vakabhukirana. Zvokuti vamwe vari kungochema futi hatisi kukwana chikafu chishoma.
Paigoverwa ipapo munhu aipiwa chikafu chakawanda sei, uye zvinenge zvichitariswa here kunzi ane mhuri yakakura zvakadii?
Hongu, asi zvizvenzi vanhu vanofanirwa kukamurana. Saka kana manga makaimuri vairi munofanira kukamurana, uye ane zigara kapindewo chidza nechikafu. Makgs iwayo ako uri hwani iwayo unozonziwo unofanirwa kusheyera muri.
Anenge ari makg mangani aunenge wapiwa kuti muzogovana nevamwe?
Anenge achienderana kuti zvemiwe wakanyoresa vana vangani. Pavana vawakanyoresa mwana mumwe achiwana 7 kg 25, chongomiswa chakadaro kusvika chakwanawo kuti iwana ma50 kg mairi here kana 50 kg imwe chete. Nekuti zvainzi chikafu ichi chinofanirwa kunge chapuwa vanhu, kana chapuwa vanhu chirenge chii chakanangana nemhuri yako iyi. Saka zvinoita nekuti unenge wakanyoresa mhuri ngani.
Chikafu cherudzi rupi chiri kupiwa vanhu kana chaachipiwa vanhu pachakambouya ipapo?
Takafambo uya pataka tambira pechanga kwakoya mafundi nechibage saka waindi hafema kejiza kuenda kumafundi hafema kejiza kuenda kuchibage dini uyo wozoshiyana nevanhu thanks bete 3 months kacha takapiwa muna July takasara toshika munana September tisisiri takungotenga tuma10kg chekunyatsoita chaita ichogore rino hakuna kuti utinobata mari yekuti unogona kuti uti wabata mari inotenga 10kg uchipedza 10kg iyoyi 4 days 3 days yapesa apo unenge usati waona kana ine mari yekuti utenge chinhu chikafu
vanenge vachigovera ndivanani zviri kugoverwa nemasangano akazvimirira here nevashandi vehurumende here kana kuti zvine zvigoverwa nemasangano ezvematongerwo enyika
kunouya mota iyi nevanhu vesocial welfare vongoti chikafu chenyuchi then pamwe pavanotoenda ipapo ndopamunotosara mosheyana nekuti pamwe munotanga matombohudzwa kuti ndipatara yachikafu chinhu chazoseyana saka vesocial welfare havamini
upfu hwacho huri kuwanikwa nemari pa10kg
vanhenge huchiita $6 vamwe vachitama $6 ezvinizvo va $7 last week ndakatitenga $7
imi muri amai vane mhuri yakakurawo zvakadii
inini ndiri amai vane mhuri tinogara tiri vashanu
saka baba zvii zvavari kuitawo nekutsvaga chikafu
zvakaoma baba vakura havana chavachakwanisa uye vanorwara vana vamwe vari mudunhu imomo vakarorwawo zvavo mudunhu imomo zvekuita zvacho hapana chokunyatsoita vari kuHarareo vari kungotiwo hazvisi kufamba mariwo hadzisi kuita saka zvakaoma
shoko ramungasiyira vehurumende pamwe chete nevemasangano ari kupawo rubatsiro nderekuti
shoko ramungasiyira kuhurumende nevemasangano vekupa zvekudya vekudai vawedzera zvekudya nekuti pari zvino kana mvura yacho ikutotitaurira futi kuti tiri kupinda munzara nekuti pari zvino hakuna mvura totizve dai varegedza havo kuti vanhu vakamurane nekuti vanhu vari kusara vari munzara ivo vakavenderwa mwezi mutatu
aiwa ndinotenda amai totarisira kuti zvinhu zvichashanduka
zvakanakai
manga makateerera kune vamwe amai vasina kuda kudongwa nezita vari kumhondoro mubayira muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya munhau dzemitambo mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres Yvonne Zvikomborero Gudza anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike mhando yekutamba kwechikwata chake kunosanganisira zvitaira zvakasiyana-siyana zvinoda unyanzvi hwepamusoro kana kuti contortionism kuiwo matambiro aya haana njodzi here ngatinzwei hurukuro yataita naYvonne Zvikomborero Gudza nezvenyaya iyi
inini ndinoita yoga for flexibility ndiyo inozounza contortioning kana taita yoga tava flexible tava kuita contortioning takukwanisa kubhenda bhenda nekuchikora chikora muviri sezvatichiita pamavhidhios atichakusenderai muchiona zvedancing rumba nedanso tinozongoitawo zvedu pafree time tapedza session takumboflexa
vabereki neveukama vakazvitambira sei pawakatanga izvi
vabereki veukama neshamwari dzangu vanozvitambira vana kumbobvira vaita dambudziko kubva pandakatanga vanga vasitomborina kana basa nazvo iko zvino ndo vato support system yangu vanenge vachingondisapota pese kana ndakazoti panapa ndaumirwa ndiri kuda pekuitira zvinhu zvangu ndawana client aiwa vanongondipa vanotondisapota zvisingaiti ende ndo zvinonipa kuti ndirambe ndichienda mberi
Aya madenzi echirungu kayane zvechizvino zvino zvakati veruzhinji vari kutambirana nazvo here vakuzviziva here zvimuZimbabwe izvi?
Veruzhinji havasi kunyatsozvitambira mune zvakanaka, asi vashomawo vandakakwanisa kutaura navo vanozvitambira ende vanotozvifarira, vamwe vacho ndo vatoo maclients angu. Asi ruzhinji rwacho havanyatsozvitambira mune zvakanaka, vanenge vakutofunga kuti pamwe wava kuita zvekutengesa muviri wako.
Saka munotambira kupi vanoda kutaura nemi kukubatai kana kuuyawo kuzoona muchitamba muchiita zvamunoita izvi, vanokuwanai kupi?
Ndinotambira kuGlenview 7 kuGlenora muHarare. Vanoda kunditeera vanokwanisa kufollowa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session. Ndichakusendirai link pasi. Vanoda kuti haya for my performance vanokwanisa kundisa message pa WhatsApp kana kuuya kumba. Phone number yangu 0716717312.
Matambudziko api amakasangana nawo mugore rino ra 2024?
Macomments kubva kuvanhu pavanosenda mavideos yo notidzosera kumashure, plus mastudios ekuitira yoga acho ari kudhura, saka zvinhu zvinodzosera kumashure kana usina pakanaka pekunyatsoitira malesensi nevanhu.
Zvamunganyorawo pasi muchiti aiwa gore rino takagona ichi nechichi, takatadzawo ichi nechichi, ndezvipi?
2024 hatina zvikuru zvatakanyanyoita. Tine machallenges akawanda ekuti ground rekuitira panga pasina. Saka 2025 zvokuvimbisa kuti tinotagadzirisa kuti ground racho neequipment yatichida kushandisa tinenge tanazvo by February.
Titarisewo kusimudzirwa kwebasa renyu, zvii zvamunoda kuudza vateereri tichipendera zvedu chirongwa?
Tongoda kutendei nekutitsigira kwamuri kuita nekuramba muchitisimbisa pane zvatiri kuita. Motifollowawo pa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session. Maitabaza.
Uyo anga ari mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres, Yvonne Zvikomborero Gudza, ari parunhare kuHarare neStudio 7. Yedu ya pera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira, uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi, asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azeninga, ndiri muWashington, D.C.
Soku isikati sen